Dzikisa munyengetero, ugone kunyengetera. Dzikisa munyengetero, ugone kunyengetera. Dzikisa munyengetero.
Zvaitoda kundiwisira pasi kundirova ndari zvobva zvandisakinzira ndambodizere ingwe zvandakagonawo kutyora mabvi ndikareva mazwi ndichitizvenesai nzira ndisatike madhibhura o ndo yavo baba dai makandirudza nechinda dai vakatondirudinura vakazopindira mesiya zvandakagona kuvimba ndoni vavakanga vabuda pirato vangati vandiroverere vakapindira mesiya dendipasaigavi gombo rinenge hurundudo ndina mwari waizira riri gori atindomugudubura kundifushira maiti ndiore izvo maito ndidyara makakavadapfi dzoro yakasuruka handivhunduke uwandu hwemaprofita abhari vanonopera mutambo mesemenge mavanyika dzimu nakarundo runo muchatandipumba uroi kuchavhiwa kwenyu kushivira mese matambanova simba riyera makapa Joshua zuva chimbomira ndivarikite rakacheka nyika vangazotindamirira handizoro tsvimbo nokuti hurumba yabata uso ndongozvaga zvese pamwe nemaoko abata uso kune dare rine mirodzi dzinogara dzichimunamata mukuru ndikangochema dzinoita uturu dzotsika nehasha dzosiya mhandu dzabudisa nduru kune dare guru iri paradiso ugere mukuru anoera vanoera baba urudzi rwake kugere gwai rine mavanga azere ropa zvingoyerera baba akavira kuti ndigodya uchi zvese mukaga neuchi ndirigenanidza mara endibai umbi ndoenda ndisina chinhu ndakabarwa ndisina chinhu asi kurarama ndisina chinhu nadhabha chibutukeze chinodzura namoirosa regwai nyange bere richikuma vake havararire madhorofiya nadhabha chibutukeze vakandinemba neropa reushe chumba musango ndini nyangwe zvitini handifure uswa nadhabha chibutukesi ndinozuwirawo kumborota hopese dzasoromoni mondibvunza unodei ndoti mhuri yangu ngaibvume indi nemudiwa wangu tizoparadzana ndaverinda kana ndaverinda mweya ugowana nzvimbo paradiso wongu ndine zvivi yati ndoidawo nzvimbo jerusarema idzva ama kunyangwa zvika minamba usaridzi munyengetera nyika yakubvunza wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero ndati kunyangwa zvika minamba usaridzi munyengetera vanhu vakubvunza wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero
Dzikisa munyengetero, ugone kunyengetera.